This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri zvita 8 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paramende inokurudzirwa kuongorora zvakadzama zvibvumirano zvakasainiranwa pakati peZimbabwe neChina svondo rapera.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roita urongwa hwekucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose nemusi weChina.
Dindindi full-time mugutare mutare zvichitevera kupinda kwakaita mutare City Rovers mukasto Laga Premier Soccer League.
Ii ndiyo mimwe musoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende yeNational Assembly vaJacob Mudenda nhasi vakurudzira nhengo dzedare reparamende kuti dziongorore zvibvumirano zvese zvakasainiranwa pakati peZimbabwe neChina svondo rapfuura, pamwe nekuona kuti mari ichabuda pazvibvumirano izvi yashandiswa sei. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe wekuzeya bhajeti regore rinouya, vaMudhenda vati nhengo dzeparamende dzine basa guru rekuona kuti mari yese inenge yawanikwa nehurumende yashandiswa nemazvo uye sezvinenge zvakarongwa pabhajeti. Vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzione kuti zvibvumirano zvese zvakasainwa neZimbabwe neChina zvashanda mukubatsira veruzhinji.
Hatidi mamega deals anosainwa chete so much million of dollars. They must be translated into action.
China neZimbabwe zvakasainirana zvibvumirano zvekuita zvirongwa zvakati kuti zvinokosha mabhiriyoni angangosvike mana emadhora, uye pasi pemutemo zvibvumirano izvi zvinofanira kuzozeiwa neparamende. Mutauri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti vachaudza nhengo dzedare reparamende dzebato ravo kuti dzirambe zvibvumirano izvi pazvichaunzwa kuparamende. VaMudhenda vatiwo nhengo dzedare reparamende dzinofanira kuona kuti bhajeti rino ita zvinodiwa neveruzhinji, vakati zvinosuwisa kuti bhajeti regore rinouya remadhora mabhiriyoni mana harina mari yakawanda yekuita mabasa ekusumudzira upenyu hwevanhu, sezvo mari yaro zhinji ichienda kumihoro yevashandi vehurumende. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo gurukota rezvemari vaPatrick Namasa vachiti upfumi huchakura nezvikamu zviviri nechidimbu kubva muzana, kukura uku kuri pasi kweuko kunotarisirwa neveruzhinji pasi pechirongwa cheupfumi chehurumende cheZima Asset, kana kuti Zimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation. Icho chinotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rinouya. VaMudhenda vati vanotarisira nhengo dzeparamende dzese kuti dzipenengure bhajeti iri apo richazeiwa muparamende svondo rinouya dzisati dzaripasisa, pamwe nekupa gurukota rezvemari mazano ekuti vangavandudze sei upfumi hwenyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vaudzawo nhengo dzeparamende idzi kuti upfumi hwenyika hausi kuzokura sezvinotarisirwa nekuti hurumende inokoshesa zvisina maturo. Vanoti semuenzaniso, hurumende inotengera makurukota emotokari dzinodhura asi chitadza kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vararame zvakanaka sekuvapa mvura yakachena nekuvawanisa utano. Vakanyenzi vati vavaoni upfumi hwenyika huchikura sezvinotarisirwa nehurumende nekuda kwekusanaya kwemvura.
Saka gore rinouya kana rakatiome haringapefomi better than gore rinwe, nekuti gore rinouya tine El Nino tatova muna December asi mvura haisati yanaya, asi mbeu wanawana mbeu vamwe vanhu vachango bhadharwa iko zvino kwezvinhu zvavakatengesa mwedzi wapfuura. Saka naizvozvo zvakare zvandataura kuti vanhu vacho kana kukatonaya mvura havasi kurima mumi.
Vakurudzira kuti nengo dzeparamende dziite basa radzo remazvo pamwe nekuona kuti hurumende yashandisa mari nemazvo. Sachigaro wekomiti yeNational Assembly inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende kana kuti public accounts, amai Paulina Mpariwa, vati nengo dzeparamende dzine simba chose rekumanikidza makurukota ehurumende asi hadzina zvadzingaite kana pasina mari yakakwana.
Ndingati maparlamentarians vano tinokwanisa chose kunge tichitarisa kuti tione kuti apa neapa hapana kuitwa. Asi kazhinji zhinji tinozotarisirana nedambudziko rekuti tinozonzwa minisa vakuti mari yacho yekuti zvive zvinoitika zvekuti mari idzodzo mumadepartments anotarisana nechiso chavanhu kutsumidzira upenyu inenge isingakwani kuti vakwanise kupagadziriso yekuti zvinhu zvinenge zvaonekwa nemaparlamentarians zvive zvinogadzira.
Nengo dzedare paramende dzichatanga kuziya budget regore rinouya, svondo rinouya uye dzinotarisirwa kuripasisa dzisina kusandurwa zvakawanda sezvinowanzoitika makore ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti richabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reHuman Rights Day nemusi wechina. Mutauriri wesangano iri vakumbira yemafunda vanoti ivo nemamwe masangano akazvimirira vane zvirongwa zvakati kuti zvinosanganisira kutarisisa mabatirwo ari kuitwa bumbiro remitemo idzva nehurumende. Zuva iri riri kunanganawo nekusvitsa mwedzi mipfumbamwe mumwe womurwi uvarwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vapambwa ndokutsakatika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamafunda pamusoro penyaya iyi.
Isusu sesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nevamwe vedu vekuZimbabwe Human Rights NGO Forum tangokiyakiyawo kuti tione kuti tacherechedzwa here zuva rakakosha zvikuru neku kuronga mutambo watiri kuti dialogue kana kuti tichautarisa nezvenyaya yezveconstitutionalism mabatirwo kana kuimplementwa kwebumbiro zvayo mutemo muzimbabwe sezvatichatarisa nazvo musi wechina. Saka taronga kuti tiunganidze vana vezimbabwe vari kumapoka akawanda wanda tigoona kuti tambotarisa here kuti bumbiro rerizva riri kuitwa nemazvo here. Hurumende yedu iri kutevedzera rekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Tinoona kuti vamwe vakatotanga kuita gadziriro kana kucherechedza nezvezuva iri kutanga kwesvondo rino. Imiwo mune zvamakaita here kubva nezuro?
Hongu, tingatoti nguva yatiri inei nguva yakakosha zvikuru zvekuti kune vamwe vekumachechi vanotaura kuti vanobva vanotaura vachiti kundiyo nguva iri holi daitanga tiri kuchechi asi isu tiri kumapoka ehuman rights tinotanga kucherechedza zuva rakakosha iri kubvaniswa 25 November inova zuva riya rinotorwa nezvekuti makodzero dzemadzimai violence against madzimai 25 days against violence and zvisaitwike. Sanzwa kwataka totanga kupera kwaNovemba and touya tobatana neworld aids day toramba tichingoenda takanangana kuzoswa musi 10 December mazuva esati ringocherechedza tirinina kupa emphasis kana kuti kutiyawa kukuru inoudzamo kuti kodzero dzevanhu ngadziremesei.
Saka hurumende muri kubatawo nayo sei pakucherechedza zuva iri?
Matotaura zvakanyaka. Isu tiri kufara nekuti takoka wekuZimbabwe Human Rights Commission ZHRC ndomunoziva imwe commission yaanganodzi muchirungu maindependent commissions ari muZimbabwe iri kubatawo yakananga nezvekodzero dzevanhu. Vakoka tinenge tine muzvare Dr Ellen Sewe vanova vaichairperson weZimbabwe Human Rights Commission vanenge varipowo panovatsaa zama kuongorora kuti Zimbabwe iri kuita zvakadii panyaya yekuremekedza kodzero. Takokawo zvakare weCommissioner Prosecuting Authority.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, apo nyika dzepasi rose dzichange dzichicherechedza zuva rekodzero dzevanhu nemusi wechina, vechidiki muZimbabwe vari kuchema nekuti kodzero dzavo hadzisi kuremekedzwa nehurumende yeZANU-PF. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaBan Ki-moon vanoti veruzhinji vanofanirwa kutora mukana uyu kuzvipira mukuremekedza pamwe nekukoshesa kodzero dzevechidiki. Vanotiwo kutsakatika kwavaitaidzamara kuri kuvatyisa uye kunoratidza kuti Zimbabwe haisi kuremekedza kodzero dzevanhu. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 Abata Gweta vaKennedy Masiye kuti tinzwe mafungiro avo.
Zvikodzero dzevanhu muZimbabwe isunhu zvekuti tema yote zvinhu zvekuti hurumende
haisati yasvika pastage yekuti tinganzi chemayuti takunyatso kuziva kuti kodzero dzedu dzakamira sei. Sezvamunoziva ndezvekuti bumbi retu nebumbi renyuwa remutemo rakawinzwa muna 2013 and uchifamba so uchibvunzawo kuti zvakambomira sei kumayuti akawanda, isusu zvekuti mayuti akawanda haangava achiziva kuti bumbi remutemo rakamira sei. Saka isemayuti tinoona senge kuti kana dziri nyaya dzekodzero idzi tinongoziita senge angove madzira nzira and hapana zviri kunyatso kuitwa nevanhu vanopakwa chitosemayuti kuti zvinhu zvakambomirawo sai.
Saka zvii zvamunoda kuona hurumende ichigadzirisa panyaya yekodzero dzevanhu iyi?
Semayuti tinoona senge zvinhu zvakaita senge zvirongwa zvinopawa kuita nehurumende zvekuti vanhu vanofanira vachifambo vakatisamayuti kuti moziva kuti semayuti tine kodzero yekuti right to information and nemarights akawandawo ari mubumbiro nyuwandiri mutemo kakuti temo iri pasi rese. Chinoitika ndechekuti semayuti nevanhu vanokwanisa kushandisiwa nevanhu vanenge vari muhurumende kuti tiitewo zvinhu zvakawanda sezvatingoona mazuva ano zvekuti unonzwa kuti kwaita public political violence wataa zvinhu zvakaita sepolitical violence wataa vanhu vanga vaichingeja in those things vanhu vakaita semayuti. Chechiitika paipa ndechekuti tetisina ruzivo rwekuti zvinhu zvati kuita izvi zvinhu zvakakodzera here ende zvati kuita izvi zvinengave zvichikora kodzero dzevamwe here kana kuti zvati kuita izvi zvinengave zvichiadvanzawo kubudira kwenyika here. Isemayuti tiona senge zvikunyatsokutsikana inyaya yekuti hatina zvirongwa zvakanyatsokurongeka zvekuitwa nevanhu vanofanira vachitibatsira vari muhurumende.
VaKennedy Masie vano vegweta rechidiki rinorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo westudio 7 vari muHarare.
Makatirira kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Masangano enhau emuAmerica anoti Iran yakaedza chombo chayo chemhando yeballistic missile izvo zvinotyora zvisungo zveUnited Nations Security Council. Vakuru vakuru vemuAmerica vasina kubuda pachena vaudza vatori venhau kuti izvi zvakaitwa musi wa21 Mbudzi uye zvombo izvi zvakaedzwa munzvimbo iri mukati meIran.
Muchuchisi wemuAmerica amai Loretta Lynch vanoti bazi ravo richaferefeta bazi remapurisa emuChicago kuti paonekwe kana mapurisa aya ari kutyora bumbiro remitemo apo anoshandisa simba kuvanhuwo zvavo. Izvo zvinotevera kuburiswa kwevhidhiyo inoratidza mukomana ane makore 10 achipfurwa nemupurisa wemuChicago muna gumi guru 2014. Kunyange hazvo nyaya yekuwanisa vanhu chikafu iri kodzero yevanhu mubumbiro remitemo yenyika, izvi handizvo zviri kuitika munyika sezvo hurumende isina kuisa mari yakakwana parutivi yekuwanisa vanhu zvekudya mubhajeti ra2016 ramirira kutambirwa nedare reparamende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yechikafu munyika sezvo huwandu hwevanhu vari kuziya nenzara huri kuramba huchikwira nemamiriro yakaita upfumi uye kunze sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Asi dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzechikafu dzinoti mamiriro aita zvinhu mumadhorobha huwandu uhu hwawedzera zvakanyanya. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 kubva kumatunhu ose enyika vari kugunun'una kuti vave kunonga svosve nemuromo. Masangano anopa rubatsiro ari kutatarika kuwana mari yekubatsira Zimbabwe uye pave kutotarisirwa kuti hurumende ibatsire vanhu zvakanyanya. Ko, hurumende yeZimbabwe ingazvigone here? Muguzea nyaya ii tabata nyanzvi mnyadzezvo upfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe uye vanoongorora nyadzezvo upfumi vaRejoice Ngwenya vanoshanda nesangano reLiberal Solutions. Tatanga nekubvunza vaKanyenze kuti vanoona sei nyaya yenzara nebhajeti regore rinouya.
Chokutanga hurumende yakatokumbira rubatsiro kubva kumabato ekunze kwenyika chiratidza kuti hurumende pache zvayo haina mukana haingazvigoni. Zvakare mukatarisa hurumende yakabvumirana neIMF neWorld Bank muna Oktobha kuLima kuPeru kuti vachange vachikohomedza nyaya yokuti vabhadhare zvikwereti kana kuti zvakasaririra maarias muchirungu pazvikwereti zvavo anokwanayo $1.8 billion. Izvi zvinofanira kunge zvaitwa kupera kwaApril gore rinouya, zvichireva izvo kuti mari inenge ichiwana hurumende yakawanda ichange ichienda ikoko. Mukatarisa mubhajeti raparurwa mwaka uno naminista wefinance riri kuratidza kuti vanga vakatarisira kuti vachasumudza mari inosvika $4 billion marevenues, asi pari zvino vari kungogona vava kutarisira kuti gore rino richipera vachangogona kuita $3.5 billion. Zvichireva izvo kuti homwe yehurumende yakasungikana chose. Saka zvimwe zvinhu zvakaita sedrought relief nezvimwe zvakadaro zvaingogara nguva dzose zvichingotarisirwa kunzi vekunze ndo vachibatsira.
Touya kwamuri vaNgwenya, tichitarisa iyo nyaya yekuti masangano akazvimirira ndo anotarisirwa kunge achipa chikafu, tiri kuonawo mwakaita sana WFP vachiti vanokwanisa kupa chimwe chikamu, asi vari kutiwo iyo hurumende inofanira kutsvagawo imwe mari. Zvinofamba sei nemamiriro akaita zvino?
Ichokwadi ndechekuti zvatarwa navakanyidze ino hurumende paiparura bhajeti havana kuzvipa fiscal space. Isusu maliberal tokugara chava kuti aiwa nehurumende yedu gore rega rega achigara achingoita diki, nekuti vanoziva kuti pane climate change hativheri tatombokwanisa kurima chikafu chatinokwanisa kuti tinge tichizvishandisa tuite kasina kukumbira. Saka ivo vanoda kufarira kubhadhara vanhu vakawanda wanda vachitambisa mari isi kuti vacreate fiscal space yekuti kana vaikata bhajeti posara mari yakawanda inopinda mumaemergencies. Chepine chekuti havana ihurumende isingakwanisi kutora chikwereti, saka havana shamwari dzakawanda. Saka vanhu vari mudambudziko, ivanhu vari vanoda kuramba vachingoziya mari vachibhadharana vachikwira ndenge vachikangama kuti takugara mugo. Even mubhaibheri vaikutaurwa 7 years in advance kuti kuita kuchaita nzara. Saka tiri kukurirwa navanhu vemubhaibheri vakudharadhara vemedia economics.
Todzoka kwamuri Dr. Kanyenze, tiri kuonakawo kuti ivo vanopa rubatsiro ava vari kunyanyotarisa vanhu vari maruva. Zvinhu zvakamira sei mumadhorobha?
Madhorobha zvinhu zvakaoma chose. Pakuongororwa kuri kuitwa kunoratidza kuti kunyange zvazvo vanhu vane urombo vakawanda kumaruzevha, asi urombo huri kusumuka zvakasimba mumadhorobha nokuda kwekuti vanhu vari kudzingwa mabasa. Vanhu havagoni kuita zvinhu zvose zvinofanira kunge zvichiitwa, nokuti mudhorobha munonetsa kuti ukashayiwa basa. Magetsi anoda kubhadharwa, rendi inoda kubviswa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Saka zvosiyana nevekumisha, nokuti nzara yekumisha iri nani unombosunza.
Tichidzoka kwamuri kuti tipete chirongwa vaNgwenya, takatarisa dambudziko iro renzara iri kare panga paine iyo nyaya yekuti pamba paine mastrategic reserves chiripo, iko zvino hakusisina. Chii chiri kukonzera kuti zvinhu zvidai?
Chokwadi ndechekuti zvinhu zvacho basically hazvigadziriki negore rimwe. Vakatanga kupadza mapurazi macommercial food producers aya vanga vane masere mastrategic reserves. Saka kwatova kungoti takugadzirira zvemberi kuti ngavachirestore maproperty rights nese kodzero dzevanhu vese vaya dzavakakanganisa vanhu vanogona kurima. Ende iwo mitemo yavo nemaregulation avo umborega kutaura kuti paruzha nezveindigenization morega makambani yekuti kana vanhu vemuzimbabwe vakawana zvavanozviitira vana mabasa blessing havashaye chikafu.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vaRejoice Ngwenya vanoshanda nesangano reLiberal Solutions, manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Imwe nhengo yebato reRepublican Party muAmerica vaMichael McCaul avanewe nengwe komiti inoona nezvekudzivirirwa kwenyika vanoti America iri kuramba isina kugadzikana sezvo paine kutya kuti chikwata cheIslamic State chinogona kuirwisa. Zuva rimwe mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vataura paterevhizheni vachivimbisa vanhu vemuAmerica kuti vasatye, vakati America nemadzisawira ayo ichakunda Islamic State. Asi vaMcCall vataura nhasi pamuzinda weNational War College vachishora vaObama kuti vakabata nyaya yeIslamic State senyaya diki diki.
I've had enough. We cannot be blind to the threat before us. ISIS is not contained. It is expanding at a great cost to the free world. In November, the group managed to conduct 3 major terrorist attacks on 3 separate continents in just 3 weeks.
VaMcCall vatiwo zvandanzwa zvakwana hatifaniri kuita kunge setisiri kuona zviri pamberi pedu. ISIS haisati yakundwa, iri kuwedzera kusimba kwayo zvinotyisa kunyika dzakasununguka. Munambudzi, chikwata ichi chakarwisa nzvimbo 3 dziri munyika dzakasiyana-siyana mukati memasvondo 3.
Asi vaObama vakaedza kudzikama hana kudzikamisa hana dzevanhu apo vakataura paterevhizheni nesvondo.
We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. Our success won't depend on tough talk or abandoning our values or giving in to fear. That's what groups like ISIL are hoping for. Instead, we will prevail by being strong and smart, resilient and relentless, and by drawing upon every aspect of American power.
VaObama vakati America ichaparadza ISIS pamwe nemasangano anodyidzana nechikwata ichi. Kubudirira kwedu hakuye nekutaura chete kana kusiya hunhu hwedu sezviri kudiwa nezvikwata zvakaita seISIS. Tichabudirira kubudikidza nekusimba kwedu, unjere uye kusadzokera shure, tichishandisa zvose zvatinazvo seAmerica yakasimba.
Mumwe wevatambi vakatamba bhora zvinonwisa mvura nyika yaisati yawana kuzvitonga kuzere vaFred Mukwesha vashaya. VaMukwesha avo vaimbova mutambi weDynamos vanga vave nemakore 94 ekuberekwa. Zvinonzi vanga vachinetsekana nechirwere cheshuga. Sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa vanoti kushaya kwavaMukwesha kwarwadza chikwata chavo sezvo vanga vachishanda zvakanaka navo mubhodhi reDynamos. Uye vaive mumwe avo aigara achipa hwaro hwakanaka kuvatambi nevanogara pabhodhi ravo. Vamubayiwa vanotiwo urongwa hwekuradzikwa kwavaMukwesha hausati wazivikanwa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navamubayiwa nezvekushaya kwavaMukwesha.
Tarwadziwa zvikuru nekuti ndiye anga ari mukuru wedu. Ndiyo kwatanga tichinopotira ake maprovhinsi vanga vachitibatsira kuti kira dzidiendere mberi. Vanga vane ruzivo rwanyanya, saka tarasikirwa zvikuru.
Tipeiwo nhoroondo yavaMukwesha, vakashanda sei nechikwata chenyu?
VaMukwesha ndo one of the mafounder members ekuti kuzvunzi kuchine chinhu chinonzi Dynamos. Ndo ivava vakatanga kutambe chinhu chinonzi Dynamos. Vabva kuitambira bhora, vakaitambira bhora vaMukwesha, vakazobva vakanotamba bhora kuPortugal, vakanodzoka vakazodzoka futi vakaramba varimo muDynamos yanhasi kwavashaya.
Pane urongwa hwati hwataurwa here nemhuri yekwaMukwesha uyezve vakabatana nemi imi veDynamos?
Tikuti izvezvi tichasangana nekumanherana tione kuti mhuri kwacho nesuwo mhuri yeDynamos tiri pamwe chere tonzwa kuti mhuri vari kuti kudii, hakuna zvati varongwa izvezvi.
Pane mazwi enyaradzo amungade kutaura here pamusoro peupenyu hwakararamwa navaMukwesha kune vamwe vatsigiri venyu vangange vakateerera panguva iyo ino?
Hongu, ndoda kuti nditaure ndichiti vatsigiri vese veDynamos kunyange nevamwe vati veDynamos kana yanhamo yanhamo yemunhu wese tarasirwa nemunhu watingatiyanga riri gamba. Anga ari munhu munyoro akanyorova, ari munhu anotaurika naye, anga ari munhu aiti kana muchitaura zvinhu zveDynamos muri miti vakakavadza naye kubatsirai zvinyoronyoro kusvika masvika pakanaka. Tada kuti titi kumhuri yedu yese Dynamos, mhuri yedu yese nevamwe vanotitsigirawo nevamwe vati kuchema nemunhasi, rasizwa zvikuru nekusiyiwa nevaFred Mukwesha avanga vari bango repakona.
Sachigaro Dynamos vakini mbaiwa vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vatsigiri vechikwata chemutare Seed Rovers icho ichangobva kusimudzirwa kupinda muzvikwata zvepamusoro zvenhabvu munyika muCastle Lager Premier Soccer League. Vari pamutamba rakede nemafaro sezvo chikwata chavo chinenge chotashurana nezvikwata zvepamusoro. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Chikwata chemutare Seed Rovers icho chakakwatura Ruwa Gunners 2-0 nesvondo chakabudirira mushure mekunge chimwe chikwata chachaikwikwidzana nacho cheMashonga United mudunhu reEastern Region chakaita mangange 0-0 nechikwata chemutoko Traders nesvondo kunhandare yechikondoma kwamutoko kwakare. Vatsigiri ava vari kunyanya kufara nekuda kwekuti vacharamba vachiona nhabvu yepamusoro mushure mekunge chikwata chemauto cheBuffaloes chakadzikisirwa kuenda kuDivision 1 svondo rapera. Vagarika ichitukutuku mugare wekuobos mamutare uye vanofarira nhabvu zvakare vari mutsigiri wemutare Seed Rovers. Vachitukutuku vanoti vanonzwa manyukunyuku nechiitiko ichi zvakare vanovimba kuti vatsigiri pamwe chete nevagari vemuguta vachatsigira chikwata ichi pose panoda rutsigiro.
Seed Rovers yatiitira pupu because izvi zvipremier vanosapota vana Dynamo zvauri kure nana Highlander zvauri kure yeto vasikasapoti malocal teams vaidai kuri taizogona kusinapa isapoti machini malocal teams edu kuti mabig teams achadini auye kunotoona kuona kunge paine yadini yapromotwa saka mutare yese karisapote chii Seed Rovers.
Vashepati captain yemugari wemumusha wesakubva mamutare vachifarira nhabvu. Vakapteni vanoti havana kana mashoko akawanda nekuda kwemufaro wavanavo nekupinda muPremier Soccer League kwechikwata chavo chinozikanwa nekuti Magusha.
Ndikufara zvakanyanya nekuti kubuda kwakaita Buffalo Mutare City yakabva yapinda saka zvirikufara zvakanyanya.
Mumwe mutsigiri wemagusha vaAmos Mwai vanoti vane chikumbiro chekuti vatsigiri venhabvu kwamutare varambe vakamira nechikwata chemutare Rovers kuitira kuti varambe vachiwana mukana wekuona zvikwata zvose zvepamusoro munyika zvichivashanyira.
Haichokwadi zvinofadza kuti tipabuda Buffalo iyopinda asi zvava zvakanaka kunga dzese dziri mudziringani mbiri but kubuda kwaita itoona something tinoti chionawo na Highlanders wana Dynamos wachiuya kuno. Asi isisi tofana kusapota timu yedu inenge iri boys home is best. Tofana kusapota timu yemamutare munomu. Kwete kuzongosapota wana Dynamos kana kuti timu dzinobva kuro kwanditika tinogona kudzida asi ngatisapota timu yedu kuti mamutare tirambe tichionawo bhora.
Mumwe mugari zvakare wemumusha wesakubva pedyo nenhandare yesakubva iyo ichange ichishandiswa nechikwata ichi vaKevin Masingita vanoti hapana Christmas box inopfuura chiitiko ichi kuvagari veguta remutare mwaka uno.
Izvi zvinofadza vanhu kuno kumakomo kuti taona timu zvakare tatamborwadziwa kuti Buffalo yabuda but then mwatatoona zvakanakisisa chaizvo kuti Mutare Seed Rovers yadzoka and nemahope yekuti chaomo kwemakore akati wandei.
Murayiridzi wemutare Seed Rovers vaKennedy Kachara vanoti chikwata chavo chauya zvamuchose muzvikwata zvepamusoro munyika panyaya yezvenhabvu uye havazi kuzonyadzisa nekuita zvamahumbwe.
Ndinofara nekupinda kwataita muPremier League this year saka ndinokurudzira masupporters yese newese wemamutare kuti 2016 hatisi kuzopinda kuzonotandara asi tiri kupinda kunotamba bhora.
Kunyange hazvo kanzuri guta yemutare yakasangana nematambudziko ekushayikwa kwemari yevashandi uye kuita mamwe mabasa ekufambisa zvinodikanwa zvine ukoshi, meya wemutare vatatenda namarare vanoti hapana chinotadzisa kuti chikwata ichi chifambise ndima mumwaka wenhabvu unotevera. Meya namarare vanoti vachaita zvose zvavanogona kuti Mutare Seed Rovers irambe iri muPremier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Tinotenda Lloyd. Muchirongwa chedu cheLive Talk vateereri cheThe Youth Connection na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita kodzero dzevechidiki. Takatarisa zuva rekodzero dzevanhu pasi rose richacherechedzwa nemusi wechina.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Paramende inokurudzirwa kuongorora zvakadzama zvibvumirano zvakanyoreranwa pasi pakati peZimbabwe neChina svondo rapera.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights roita urongwa hwekucherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose nemusi wechina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Sandra Nyara na Chris Gande munaudze chirungu.